Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 30/2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change roronga kuratidzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva. Asi hurumende iri kuyambira kuti vanoda kuratidzira vachikonzera kusagadzikana vacharangwa. Zimbabwe yocherechedza zuva rekutsakatidzwa kwevanhu vanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende haisi kuita zvakakwana kuferefeta nekuranga vanoita vanhu kafira mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti riri kuronga kuratidzira munyika yose kuti paitwe sarudzo itsva sezvo risiri kutambira zvakabuda musarudzo zvakaziviswa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Election Committee Commission kana kuti ZEC. Sarudzo idzi dzakanziwo neveSADC, AU, COMESA, EU, America nemamwe masangano hadzina kufambiswa zvakanaka. Izvi zvapa kuti SADC itumire chikwata chevakweguri kana kuti panel of elders kuti vaedze kugadzirisa bopoto iri. Asi vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti munyika muna dambudziko uye vakagara vakoka vakweguri ava sarudzo dzisati dzamboitwa. Asi vanopikisa vanoti vari kuda kuti vakweguru ava vaone vatarisise nyaya dzekufambiswa kwakaitwa sarudzo. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vakaudza vatori venhau kuti vainge vakorokotedza havo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi vakatiwo SADC yange ichitarisirwa kuti ize zvakabuda musarudzo idzi. Vakatiwo muZimbabwe hamufaniri kuita mhirizhonga sezviri kukurudzirwawo nemunyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres, vari kutiwo vanhu vanofanira kuita nhaurirano. Nhasi hofisi inoona nezvekodzero dzevanhu muUnited Nations yaudzawo nepfenyuro yeSABC kuti iri kunetsekana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Mukuziya nezvematanho ari kuda kutorwa nevanopikisa veCCC, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri webato iri vaPromise Mukwananzi.
Well, takananga kufresh election semataura akaita mukuru wedu Advocate Nelson Chamisa. Sarudzo dzakaitwa isusu hatisi kudzitambira. Naizvozvo tiri kuti panofanira kuitwa sarudzo patsva dziri pachena, dzakajeka, dziri free and fair, dzichabuditsa mutungamiri nehurumende ine rutsigiro rwakakwana rwevanhu vemuZimbabwe.
Izvi munoona here vemamwewo mapato asiri reCCC vachitambirana nazvo?
Kune mamwe mapato tatoona achitonyora achitaura kuti sarudzo dzinofamba zvakanaka, panofanira kuitawo sarudzo patsva. Saka tirikuona kuti mapato ari kutambira zvikuru nyaya yekuti sarudzo riitwe patsva. Pane vamwewo vanogona kusazvitambira, asi ruzhinji rwemabato ivavo vari kutambira, macivic society organizations ari kutambira, neruzhinji rwemuZimbabwe ruri kutambira. But kunyanyanyanya mukatarisa vana SADC, vana African Union vakanga vari muno kuzoongorora sarudzo, vari kutotaura kuti sarudzo dzinofamba zvakanaka. Zvinoreva izvo kuti sarudzo idzi dzinofanira kudzokororwa dzichiitwa nenzira yadzinofanira kuitwa nadzo, dzichizobuditsa mutungamiriri anenge achidiwa nevanhu zvechokwadi kwete zvepanyero.
Ngati bateo nyaya yerunyero kuperwe kuti munogona kuratidzira nekukwidza nyaya idzi kumatare. Taitaurawo nemutauriri wavamunangagwa vacharamba vakaudza Studio 7 kuti vakakumirirai. Hamuone here sekuti kuchava nenjodzi inogona kukonzereswa neurongwa hwenyu?
Hazvifaniri kuti zvikonzere njodzi munyika kuti nyika igadziriswe. Munhu wese anoda Zimbabwe anofanira kutofara kuti nyika yakugadziriswa. Tikutotarisira kuti tine vari muzanu vacho vanofanira kunge vachitofara kuti Tripusi baba Nelson Chamisa vari kutungamira chirongwa chekugadzirisa nyika chekuti nyika igadzikane ive nerunyararo ive nerudo igova nyika inobudirira inokwanisa kuvandudza nyaya dzepfuma kuti vanhu vawane mabasa vawane kugara zvakanaka vaendese vana kuzvikoro nezvakasiyana siyana zvinouya kana nyika ichinge yagadzikana. Nyika inogadzikana sei? Nyika inogadzikana kana paitwa esarudzo dzisina mhirizhonga dzisina mhongamupopoto dzisina kudhonzerana dzinobuditsa mutungamiriri anotendwa nenyika yese nepasi rese zveshuwa. Mutungamiriri uyu asarudzwa pachena mune zvakanaka musina kurovana musina kuburikidzana musina kuvhundutsirana musina kubiridzirana zvaiitwa mune zvakanaka zvakatariswa nemabazi ana SADC nana African Union neimwe nebazi itsva rinofanira kugadzirwa resirizeki richange richirana maelections.
Mutauriri webato rinopikisa reCCC vapromise Mukwananzi vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri wevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba. Tikatanga nekuvabvunza kuti vaMnangagwa vakagadzirira here kuita hurukuro navaChamisa.
VaChamisa vakagadzirira here semunhu asina kubudirira kuti vaziva kuti kuna purezidendi akabudirira abva kuvanhu. Pokatinotangira ipasi, hazvigoni kuti munhu ahwina aonekwe ave ari iye mutsvetsi. Hazvigoni. Takambozviita muna 2018 tikaedza kutambanudza ruoko kune mwanakomana wa iye akaitora semwitinesi kusvikira azoti papara kumadokero. Ndobva akaona kuti kuinga ndabora hari nekuguta ndichada kubikirwa mangwana. Hanzi kubata Mungu zvakudi kubata mwana handiti zvino angawo chema chema endi ndiri kutaura inini vachamukira zvii kuVOA nechekuti mhuri yekaChamisa nemhuri yekaCharamba tine ukama vakuwasha vedu right vakuwasha vedu ndiri kutaura pachekerere ndino mumwe wavamwe vakawanda vakasvikira achitsvaka ukama nemukuru wenyika ari azoona papaya kuti abora hari nekuguta. Zvino ndiri kuona zvaakuda kupama zvakare achachema pamberi apa nokuti zvanukaa yahwina maelections ndechokutanga tu ibato rechimurenga izvi harizosi tsvimbo ngaazvizive izvozvo and hakuna imwe nzira futi yekutonga nyika ino iyi inocharika ballot. Hakuna. Ndaringo hangu achitaura kuti hehe hatimiri redway tambai nemataka pane mvura hazviitwi muno muZimbabwe zvinoendwa kune dzimwe nyika not here and that message must ring direct and straight to the opposition.
Asi mashoko haazoite sekunge kutyisidzira here vacharamba kuti ngavangoye titaurirane bumbiro remutemo haribvumidze here vanhu kuti varatidzire kana vasiri kufara?
Vanoratidzira but havateri masimba nedzimwe nzira zvisiri dzeballot especially a few minutes after akapedza maelection. Kana tikaona uine history yekuti pamukuratidzira mako unopedzisira wakoza nyonganyonga munyika tichakubata semhesva mukono yenyonganyonga chakatanga ndichaka ndochakachengeta.
Asi kavamwe vacharamba vanoti mashoko akadaro ndo akazoita kuti vamugabe vapedzisire vabviswa vamwe vachinyunyuta kuti nzira yavanga vakutora yanga isina kunaka.
Iyo nhaurirwa iyoyo inondinakidza nekuti haisi nhaurirwa inozoenda mberi. Tinovabvunza kuzoti vakabviswa nani? Musapinda mumba medu moda kutonga dzakava rezanu nekuti munofunga kuti imimi mune solution from the way yatinoresolva maproblems edu muzanu clear. So haana kubviswa neTPC yanga isere tumbo wako, havana kubviswa neMDC yanga iriko but isina masimba iwayo.
Mutauriri wevakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurangarira vanhu vanopambwa kana kuti United Nations International Day of Victims of Enforced Disappearances. Masangano anorwira kodzero dzevanhu achiti zvinosuvisa kuti vanhu vachiri kunyangadiswa kusvika pari zvino muZimbabwe. Asi mapurisa ari kuramba mashoko aya. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vati vari kucherechedza zuva ranhasi vaine misodzi pamatama nenyaya yekupambwa kwavaNelson Mukwena, nhengo yebato rinopikisa reTripusi svondo rapera nevanofungidzirwa kuti mapurisa kana vasori.
Tazvadziwa zvikuru nechiitiko chakaitika muswe mugovera pakatorwa kubva kuHighfields mukoma Nelson Mukwena. Vakatorwa kumba kwavo usiku vakagariswa mutapwa wasingazikanwi wari kupi nevanhu vasina kuziva kana kuti mhuri yavo yavasina kuziva ndevanani. Wakazongowanikwa nezuro wakadhambiwa wakangotsvetwa kumashonaland West Province uko. Wakakuwara wakazomhanya mhanya kubatsirwa kupinda muchipatara kuti watariswe.
VaMukwena vanonzi vakapambwa nemusi womugovera kumba kwavo kuHighfield mushure mekudzivirira kuda kupambwa kwemutauriri webato reTripusi vaPromise Mukwananzi nevaizviti mapurisa muHarare. VaMukwena vakazowanikwa nemusi womuvhuro varohwa zvakaipisisa vakakandwa mune rimwe sango kumapinga Mashonaland West. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana nyaya vakawana yekupambwa kwavaMukwena.
Muri kuti Nelson Mukwena zvichaongorora nemastations edu tinzwa kuti vane nyaya yakadaro here kana kuti kwete. But still tinongokumbirawo kuti even iwo vacho vematengero enyika ngavataure chokwadi.
Muna chikumi 2020 nyanzvi musangano reUnited Nations dzakaburitsa gwaro rinoradza kuti muZimbabwe mune nyaya dzinosvika makumi mana nemapfumbamwe dzevanhu vakapambwa nekutotywa muna 2019, asi nyaya idzi hadzina kuongororwa uye hapana akasungwa. Mumwe wevakambopambwa uye ari mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvare Justina Mukoko vati munyika hamuna chidokwadokwa chekugadzirisa dambudziko rekupambwa kwevanhu.
Hapana ari kuzvipira kugadzirisa dambudziko irori zvinoita kuti zvironda zvine vanhu zvirambe zvichivarwadza. Kurudziro yangu ndeyekuti dai hurumende yagona kunyatsogara pasi kuona kuti ndezvipi zvingaitwe, nekuti dambudziko iri rane makore akawanda zvinoratidza kunge ndonzira inoshandiswa kuti vagone kurova neshamo inorwadza vavanofungidzira kuti vane pfungwa dzisiri kuenderana nedzavo.
Vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muNational Transitional Justice Working Group NTJWG vaFortune Kuhudzewe vati vazhinji muZimbabwe vari kutsakatiswa nenyaya dzezvematongerwo enyika nekurwira kodzero.
Vanhu vazhinji kubva muna 1980 tichiwana kuzvitonga kuzere kusvika izvozvi vanhu vanoramba vachitsakatiswa.
Mudzimai wavaitaidza Mara vaive mutori wenhau nemurwiri wekodzero dzevanhu avo vakapambwa muna kurume 2015 amai Shefra Dzamara vati zvinovarwadza zvakanyanya kuti makore masere murume wava atsakatika hapana achavati vanzwa kubva kumapurisa nehurumende.
Nanhasi hatisatoziva kuti zvizvakaitika kwaari. Zvinhu zvinonyanya kutirwadza nekuti gavhumendi yeZimbabwe havana kana chavakaita panyaya yemurume wangu, havana kana kutibatsiridza kutsvagawo kuti zvizvakaitika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata munyori mubazi rinoona nezvemutemo amai Virginia Mabhisa. Asi mutauriri wemapurisa vaNyati vati vachiri kutsvaga vaDzamara sezvakatarwa nedare.
Tiri kuinvestigata sekutaura kwatagara tichingoita, endeni sezvakataurwa nehaikoti tichiite. Tiri kuita basa redu hatinambobvira tamira kana kudzokera kumasure.
Muna 2015 dare rehaikoti rakapa mutongo wekuti mapurisa atsvage vaDzamara pamwe achipota achiudza magweta nehama dzavo kuti asvika papi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti munyika munoda kubatana munyaya dzezvematongerwo enyika kuwirirana kwehurumende vashandi nevashandirwi kuti nyaya dzezveupfumi dzienderere mberi zvakanaka. Nhunhurai Jena anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti panofanirwa kuwiriranwa munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti nyaya dzeupfumi dzifambe zvakanaka.
Pakawane consensus politically, unity politically, zvinobatsira izvo zvekuti economy inge ichifamba zvakanaka. Nyaya yekuita unify the nation, I think iyo inyaya yakakosha.
Vachitambara vanotiwo zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka kana hurumende ikaisa musoro pamwe chete nevose vane chekuita nekubudirira munyaya dzeupfumi.
Zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka hurumende ikaisa musoro pamwe chete nemastakeholders akasiyana-siyana first term yatapfuura.
Imwe nyanzvi munyaya yezveupfumi uye vachishanda semurwiri wekodzero musangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera, vanoti hurukuro pakati pevashandi vashandirwi nehurumende dzakakosha.
Painge pane hurukuro pakati pevashandirwi, vashandi, hurumende nevanhuzvo, tionesa nekuti chii chatingaita kuti titamutse upfumi hwedu.
Imwewo nyanzvi yezveupfumi vachishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti vanoona upfumi huchinaka munyika nekuda kwezvicherwa zvakaita selithium, asi vachikurudzira hurumende kuti izvikwenenzvere munyika.
Tata sei atinoti value addition nebeneficiation, nekuti tikatarisa zvakafanana nechiwanikwa chinonzi lithium chiyachiya, tiri kungochitora tichiendesa kuChina kana kudzimwe nyika dzekunze, asi tichizozodzoka kuno kuchaya masolar battery kana masolar panel kana zvingave zvinenge zvagadziriswa. Isu tiri kukumbira nekutarisira kuti vachataura nemainvestor anouya muZimbabwe oestablisha maindustry anogadzira zvinhu izvozvo, zvekuti iyi Zimbabwe inofanira kunge yatova engine yezvinhu zvinenge zvichigadzirwa zvinogadzirwa nelithium.
Chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti hurumende yakatotanga kuvandudza zvinhu kuti ikwezvewo vemabhizinisi vekunze.
Tinofanira kusumudzira indastri yedu. Mashure kwese takanga tichirwisana nenyaya yedzikamo handiti yapera. Aiwa, ndinoti kuti dzikamo iyoyo inatsokugadziriswa nezvayo.
Asi mumwe anotenga nekutengesa ari nhengo yeVendors for ED vamunyaradzi Mangeya vanoti vanotarisira kupihwa chikwereti chekuwedzera zvavanotengesa nekuvakirwa nzvimbo yekushandira.
Ndikufara zvikuru nekuti vamunangagwa vakahwina. Semavhenda emuchinoi ndikufara kuti vamunangagwa vakahwina baba vedu. Chataakuda ndechekutiwo patinoshandira tinge tichivakirwawo patinoshandira, makuwanawo mari dzekuti kwanise kutanga mabasa edu aendere mberi, mabasa edu atinoita.
Vamwe vakaita savaLameki Makia vanoti havaone upfumi huchisimukira sezvo magetsi atotanga kudzimwa dzimwa kubva zvapera sarudzo. Hatina kukwanisa kubata mukuru weZesa vaHoward Choga kuti tinzwe kuti chii chave kupa kuti magetsi adzimwe dzimwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nhunhurai Jena.
Mauto emuGabon azivisa kuti apidigura hurumende yava Ali Bongo Ondimba, avo vari kupomerwa mhosva yekubirira sarudzo dzichangobva mukuitwa. Kupidigurwa kwehurumende yeGabon kunoteverawo kupidigurwa kwehurumende yeNiger nemauto mwedzi wapera. Ko, chii chiri kupa kuti hurumende dzipidigurwe nemauto muAfrica? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa Patswane University of Technology muSouth Africa.
Ndaidambokunetsai nenyaya yeGabhoni. Yenyaya yemakuu muAfrica.
Yemakuu, haya anetsa makuu.
Alright, ndotanga zvangu.
Tangai.
Alright, ndoti muzvinafundo Mukonza, taona kuGabhoni
kwa pidigurwa hurumende mushure mesarudzo dzangadzi nemutauro munoona sei zvaitika izvi
kupidigurwa kwehurumende nemauto hachisi chinhu chinokurudzirika chinokurudzirwa utongi hwejekerezi hunobva kuvanhu saka zvaitika kugabon zvinhu zvisingadi kuti zviwane anokurudzira nekuti zvine njodzi dzakawanda
asi tiri kuona vamwe vachitiwo mauto anozopindira nenyaya yekuti sarudzo dzinenge dzisina kufambiswa zvakanaka kana kuti nyaya dzeutongo hwejekerere dzinenge dzisinganyatsotevedzerwe ichokwadi here
hongu ichokwadi chaicho kunyanyanya muafrica tiri kuona kuti mauto paari kupindira ari kupindira aine rutsigiro rwevanhu nokuda kwekuti vanenge vapuwa mukana wekutonga havasi kutonga zvakanaka kana kuti vane mafambisirwo esarudzo haasi mafambisirwo aanoita kuti vanhu vese vasari vakagutsi kana kuti zveshuwa ari kunzi akunda ndiye akunda
asi ipo pautongo hwemauto pane dambudziko reiwa
pane dambudziko rekuti mauto pachawo haana kudzidziswa matongero akanaka mauto anodzidziswa kuuraya mauto anodzidziswa kushandisa pfuti kushandisa chisimba pakuita zvaanenge achiita ende izvozvo handizvo zvinhu zvinotarisirwa mukutonga kweutongo hwejekerere
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa Patswane University of Technology vari parunare Pretoria, South Africa. Dutumpengo remepo nemafashamu emvura rinonzi Hurricane Idalia riri kurova zvakasimba matunhu ari kumaodza nyemba kwakadziva kumabuda zuva kweAmerica zvikuru mudunhu reFlorida uye dutumpengo iri riri kutarisirwawo kusvika mumatunhu akaita seGeorgia neSouth Carolina. Dutumpengo iri riri kubva nekuGulf of Mexico uye rapa kuti dzimba dzakawanda dzizare mvura vanhu zviuru zana nemakumi manomwe kana kuti 170,000 vasara vasina magetsi mauto eNational Guard anosvika zviuru zvishanu nezvishanu anzi agare akagadzirira kubatsira vanhu mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuFlorida muzvinafundo gwekwerere kuti tinzwe zviri kuitika
kunaya zvikuru zvichikonzerwa nedutumupengo iri ririko saka kwatinogara isu kwararira kunaya ende usiku kwamboita zimhepo rakasimba iko zvino hakuchina mhepo asi mvura iri kungonaya
pazuva ranhasi zvakamira sei zvinhu ikoko
kunaya kwedutumupengo kwachona kwatokonzera kuti gavhena vedunhu vati zvikoro nemahofisi mazhinji zvinge zvakatovharwa pazuva ranhasi saka pazuva ranhasi hatina kutoenda kumabasa tinotongori mudzimba
inzira dzipi dzamunoshandisa kuzvidzivirira kubva kudutumupengo
zhinji vakatokomerera mabhodzi pamahwindo kuti asapwanyike kana kwauya mhepo vamwe vakaisawo masaga ejecha pamisiwo kuti kana mvura ikaramba ichikwira nemidhuri yemba isakwanisa kupinda mudzimba asi pari zvino hatisati tanyanya kuona ukasha sehwakazosvika hwegore rakapera hwakambotibata asi hatizivi magumo azvo saka tinongonamata kuti zvipere zvakanaka dutu racho ringodii ringopfuurawo mudunhu medu zvakanaka pasina tsaona dzaitika pari zvino handisati ndaona hangu tsaona dzaitika ende kana zvakaita sana magetsi kwatinogara zvichiriko gore rakapera magetsi akanga atodii atodzima panguva dzakadai sedzino
tinoona kuti gore rapera makambotarisana nedambudziko iri redutumupengo zvii zvamungada kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri pasi rose zviite panguva ino
isu tinotongonzwa kutya uye tinongoramba tichiti mhuri yeZimbabwe ingomirawo nesu kana vese vanonamata nokuti kutika kupinda mune dzatakambo pinda gore rapera vakuru vanoti kukurukura hunge wapotswa gore rapera takamborohwa narudutu mupengo imba nemudziyo zvikaparara.
Chimwe chisharwa chemuZimbabwe chiri kuFlorida muzvinafundo gadziro kwekwerere vachitaura naMavela Samhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinomambeu vanogara nekushanda muSouth Africa avo vakaenda kunovhota kuZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa rangu ndingati rakanga riri kufamba mukati mama polling station kana kuti nzvimbo dzokuvhotera dzakawanda dzakasiyana siyana mukati medunhu rangu, ndichiona kuti vanhu vari kufota zvakanaka here, havasi kuvhundudzirwa here. Uyezve nauya ndakanga ndakatarisisa zvizhinji ndekuti vanhu vaizonounganidziwa kuchinzi unganai namasabhuku enyu, ndoyandaka ndakatarisisa iyoyo. Neiya nhau yevakomana vaimira kuseri kwenzvimbo dzokuvhotera 300 meters away vachitaura navanhu vachiudza vanhu kuti endai munovhota zvakanaka, tationgorora maid enyu, tava kuziva pamunovhotera. Saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvandaiongorora izvozvo kuona kuti nhau dzokuvhota dziri kufambiswa zvakanaka. Nekuzotora umbowo hwemav11 ndorimwe basa guru ratakazoita iroro rekumeka shuwa kuti umbowo hunonzi mav11 munzvimbo dzandakafambira nemaagenda andakanga ndichifamba nawo emusangano weCCC takakwanisa kutora umbowo ihwohwo kuti hugone kufambiswa kumberi kunova kuna chief elections agent kuti agone kuva nawo nokuzousubmita kumaofisi makuru ebato. Uyezve nokubatsira munhau dzemafambisirwo ebasa rose kuita chokwadi chokwadi kana kuti kuedza nepataigona napo kuti transport yemaagency edu, chikafu chemaagency edu, nesupport yemaagency edu yataifanira kunge tichipa mukati mezuva iroro inge iripo. Saka ndizvo zvimwe zvezvinhu zvandakanga ndafambira mukati menyika yechizvarwa kuti ndikwanise kunodarikidza sebasa rakanga ramira pamberi pedu.
Tiri kuona kuti bato renyu reTripleC rave kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Imi semumwe akanga achiona mafambisiro esarudzo, munoti nedanho iroro ratorwa nebato renyu?
Padanho rakanaka ratogwa nebato redu reTripleC rokurambirana nezvakabuda musarudzo nemaitigo akaitwa sarudzo, tinomira naro zvizhinji, tinoritenderana naro nekuti mukutanga kwazvo zvose taizviona nemaziso edu, nyika yose yaizviona kuti pane ruoko gwegudo pamaitiro aiitwa nezeki. Zeki akanga achiratidza kuhlidzana nebato rezanupf zvine unzvindi nzvindi zvakaita kuti sarudzo dzisahofamba zvakanaka. Tingataura nyaya yevoters roll, tigotaura nhau yedelimitation, tigotaura nhau yekuchinjwa kwamapolling station. Saka zvese izvo zvinhu zvatanga takaongorora. Saka tinoti danho ratorwa nemutungamiriri wedu pamwe chete nemacitizens rokurambirana nezvabuda musarudzo nekuramba zvachose chose sarudzo yacho kuti haisi sarudzo yakanaka, haigoni kuva nesimba pamusoro pezvizvagwa zveZimbabwe, haigoni kuva nesimba pamusoro pemararamiro evanhu vemuZimbabwe. Isarudzo ine undengendenge yakaihwa nenzira dzisina kumira zvakanaka. Saka tinomira nebato uye zvetaramba tichiritsigira pamusoro penhau iyi.
Muchiri muZimbabwe here muchiona kubuda kuchaita kupikiswa kuri kurwa nebato renyu zvakabuda musarudzo kana kuti makadzokera kuSouth Africa?
Kutaura kuno vaJonga Kandemiri, takabuda zvedu tadzoka kumabasa kunyika yedu yeSouth Africa kwatinoshava tiri, ndokwatadzoka panguva ino takambouya zvedu kuti timboshanda, asi maziso nefungwa zvichiri munyika yechizvarwa uko kwatinotarisira kuti kunge kuchibuda zvakanaka nematanho ose atiri kutora. Kana kwanzi kuchazova gumwe keto futi gunoteera, tinenge tichimanya tichienda ikoko kunoita basa sebasa, hatidzokere sura, hatina kumira, tiri kuenda mberi, tiri kufamba.
Avo vanga vari vatino mambeu chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vachitaura vari parunare muSouth Africa makare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuti chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi tiri kutaura nezvenyaya yesarudzo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mukupeta misoro yedu yenhau zvakare, bato rinopikisa reCCC roronga kuratidzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva, asi hurumende inoyambira kuti uku kuda kupinda nemwenje mudziva. Tasvika kumagume echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7, ngolwesithathu mhla ka 30 kuNcwabakazi 2023, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
I'm going to talk about the international day of victims of enforced disappearances.
Abalwela amalungelo oluntu besithi kumele kubunjwe umthetho okwenqabela ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Yiko kungayishiwa Zimbabwe Day but International Day. Abantu bayatshontshwa ichathi. Silabantu abatshontshwayo ngezikhathi kulelwa ilizwe leli abanjengabo Ifan Duwe owayekuZipra. Silabo Nelson Sithole abatshontshwayo.
Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba olweviki edluleyo lwaba lokuqilibezela. Ibhili ibutho leGabon Central Africa lithi selihluthunele umongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho lusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona belungakhululekanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Inhlanganiso yamagqwetha lwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho wekwenqabela ukuthunjwa kwabantu kwele Zimbabwe. Ithi ukuzwisa ubuhlungu ukuba kusanda kuthunjwa ilunga lebandla eliphikisayo elitshaywe kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi basebenza lohulumente ngesikhathi kunanzwa usuku lokuvikela lokhu olo-International Day of the Victims of the Enforced Disappearances. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Inhlanganiso le ithi ukuthunjwa kwamnumzana Nelson Mukwena owebandla le-Citizens Coalition for Change otholakale elimele egangeni eMashonaland West ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu kuveza ukuba eleZimbabwe kalilamithetho ehambelana lokunqabela ukuthunjwa kwabantu. Ithi abanye abathunjwa ngendlela efanayo bagoqela u-Itai Zamara, uPatrick Nabanyana, uPaul Zuze labanye. Iphinde njalo yathi kule mibiko eyavezwa inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ethi kulabantu abafika phose amachumi amahlanu 49 abathunjwa batshaywa kakubi kwele Zimbabwe ngomnyaka ka-2020. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyali uthi ngamanga ukuthi kusanda kuthunjwa ilunga le-CCC.
I am not aware. I need amabizo so that I can check. But I also want to start listening to ukuthi kumele bakaphele because mina abantu esibabonayo bekhuluma amanga. So ngicela lini kamabizo so that ngikhulume lamapholisa kuma-stations ukuthi indaba lezi zikhona yini kumbe hatshi.
Kusenjalo abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association bamanyane labenhlanganiso eyibhethu likaZulu emkhosini wokunanza usuku lokuthunjwa lokunyamalaliswa kwabantu ele International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Lolu luhlupho abathi lokhe luqhubekela phambili eZimbabwe. USenator Tholakele Khumalo uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bayanyamalala loba ilizwe lathola uzibuse. Uthi umnewabo uNdebele wanyamalala ilizwe selithole uzibuse. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sidumo Bhebhe ubehlengezela inyembezi emkhosini lo esithi unezihlobo ezathunjwayo.
Ngilabo malume abangu-2 uRoger Mpofu noMoses Mpofu udisappeared. Bathathwa ebusuku, bathathwa abantu ababegqoke iuniform yesibondo.
Umkhokheli wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union, uBeno Ncube, uthi iningi lilamanxeba okunyamalalelwa izihlobo zabo.
As a community from Matabeleland, we are a post-traumatic disorder. Sonke as a whole, and there hasn't been anything that has been done to fix that.
Umabhalane weibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende nguye owenza konke lokhu.
Yikho kungayishiwa Zimbabwe Day but international day. Abantu bayatshontshwa ecashi. Labantu abatshontshwayo ngezikhathi kulelwa ilizwe leli abanjengabo Ifan Duke owayekuZipra, labo Edson Sithole abatshontshwayo. Ngohulumende wamabhulu labantu abaningi abatshontshiweyo ngohulumende wabantu abamnyama.
Okumandla lezanu PF olilunga le-Central Committee umnumzana Joseph Chuma uthi abakusekeli ukuthunjwa kwabantu.
No, yinto vele engenamuntu ongayikhwabitha yona lezi ngoba ihlukumeza ilungelo lomuntu. So ibandla lethu alivumeli kona ukuthi abantu kumele bethumbana besezinto ezinjalo, labanye futhi abachona besenza okudlala nokuthi izigeji lokhu besenza izinto ezinjalo. So ezothi kona kugconwe nje abanye abantu, kodwa ukuthunjwa lokuthumbana lokhu yinto vele engakhwabithekiyo njalo engafunakaliyo emphakathini.
Ibhethi likaZulu liphakathi kokuloba amagama abantu abanyamalala kwele Zimbabwe ngesikhathi kusabusa abamhlophe, lamanje ilizwe selilozibuse. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla lesi-CC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe, ngoba olwenziwe ngeviki edluleyo laba lokuqilibezela okwadala ukuba kunqobe ibandla leZANU-PF. Isikhulumeli se-CC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi umkhankaso lo uzaqhutshwa phakathi kwamaviki amane alandelayo, njalo uthi uZulu kumele aphatheke ngokugcweleyo. I-CC ithi ukhetho olutsha lolu kumele lulawulwe inhlanganiso ye-SADC le-African Union. Amaqula enhlanganiso zombili ayeseZimbabwe ngesikhathi salolu khetho athi aluqhutshwanga ngemfanelo. Sixoxele lengcwethi ehlaziya ezombusazwe izimele umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi i-CC kumele iqale ngokukhweza izikhalazo zayo emthethwandaba ingakathathi amanye amanyathelo.
Isekelo sombuso siyachasisa ukuthi nxa unenkinga ngodaba lokhetho kuyavunyelwa ukuthi ufune indaba yakho edaleni le-Global Electoral Court. Ungathi kwehlule sizaqondana-ke nedalo eliphezulu i-Constitutional Court. Ya. So into yokuqala, so nxa bengaqali ukukhuluma ukuthi bathatha amanyathelo epolitika, mina ngokubona kwami aqale nginyathulo elomthetho, ngoba umthetho uyovikela, umthetho wotshengisa inombolo zakho, mkuletha amaphepha akhona labafakazi okutshengisayo ukuthi waqilwa. Nxa sebedlule khonapho sebeyangena-ke kumumo wombuso welizwe.
Isikhuluma labanye abe-CCC bathi bayadonda ukuya emthethwandaba ngoba bathi imthethwandaba isekela iZANU, kanti sebeke banqotshwa njalo lapho beze bephikise ukhetho ngo-2018.
Siyazi ukuthi ngalaxana i-nomination court yayise yona abasisayo amakhandidethi e-DC abulawa ngabaphume ensibaneni. UProfessor Washington Ncube labanye amagcwetha bahamba ekudali i-high court yathi hhayi kabalisele. Nxa kathesi
Sibone izolo i-CCC isithi ifuna kwenziwe ukhetho olutsha olukhokhelwa yi-SADC le-African Union. Okuzinhlanganiso ezilamaqula ahlole ukhetho aphumele isinqumo sokuthi hayi ukhetho belungakhululekanga kaloqhutshwanga ngendlela efaneleyo. I-SADC le-AU singabona zithatha manyathelo bani kumbe manyathelo bani okumele ziwathathe?
Into ekhona phela ukuthi nxa kuthiwa khona akube lokhetho olunye olutsha sokuzamela ukuthi ama-conditions wonke lana akhulunywayo kuma-recommendation alungisise. Lokho kuyathatha isikhathi, into yokuqala. Yesibili, angikhona ukuthi i-SADC le-EU balamandla okuthi bathi khona akwenze olunye ukhetho. Ye, ingaba khona i-diplomacy engakhuluma ngakho nje. Ungazi i-SADC iya-advance futhi ku-ZANU-PF. Yaxoxa iZimbabwe ku-SADC xa kungenze ngama-election olunye ukhetho. Kumbe akusuze si-recognize ukuthi ngu-president ngawenzanga olunye ukhetho. Atshela fana basinceda ngo-2009, 2008 i-GNU.
Lo Mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ezimele njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Inkomo weStudio 7. Ibutho leGabon Central Africa lithi selihluthunele uMongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho olusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona belungakhululekanga njalo uhulumende wakhe kahloniphi ilungelo loluntu. Ibutho leli lethule umbiko lo kumabonakude walelo lizwe lisithi selivalele uMongameli Bongo endlini. Ubesebuse okweminyaka elitshumi lane njalo wathatha umbuso kuyise u-Omar Bongo owayesekhokhele eleGabon okweminyaka engamatshumi amane lambili. Kubikwa kuzwakale ukukhala kwemibhobho esigodlweni salelo lizwe ese-Breville njalo abantu babikwa begcwale ezitaladini bethabele ukususwa kukamongameli Bongo embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo uMnumzana Bernard Ndlovu.
Okungayisikho into enhle yabifunwa ngabantu, abantu bafuna ukuthi kube lokukhululeka ukuthi bakhethe into abayifunayo. Esikhathini esiningi sometimes kuyenzeka ukuthi abantu bakhethe umuntu ongayisuye, but yisifundo sabo njalo lilungelo labo. Kodwa-ke kufuze sikuzwisise futhi ukuthi kulalolu hlangothi lokuthi kubuse Afrika kungani kuyala. Asikabi lali lizwe phela okuthiwa nantiyana selibambile linto, abantu bayaphumelela, abantu balokujabula kulokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu. Ububi lo bese sibubona lobo bamasotsha, so ngani zokuzibuyisela futhi emuva? Sesingani sesibuyela empini. Impi yakhona isisenziwa kudliwa labakhokheli bakithi.
Singathini ngokwenzakala eGabon nxa sikuqathanisa lesimo esiseZimbabwe okwamanje kulokuphikisana ngempumela yokhetho langesikhathi esedluleyo kukhitshwa uMongameli Mugabe embusweni?
Into engayizixoxwa le ukuthiwa isilwane singadla umuntu, sesivele sajwayela igazi lomuntu, sesiyahlala sihlupha abantu sifuna ukubadla. Khonokuyani okwenziwa eZimbabwe akuzange kube kuhle noma nje kwaphiwe elinye igama. Kodwa kwabaye kungenela kwebutho ngoba amakhulu wonke vele ayenzakala njalo ukuthi kuyathathwa i-radio ithathwe yilabo abayenza ikhu njengoba nje eGabon bekwenzile. Ikakhulu labo abafuna ukuthi kube le nguquko sebeyahlala bekhangelela ukuthi sesingakwenza futhi yini. kuyenza ukuthi abantu ababebefisa ukuthi balethe imali zabo bazovula amabhizimusi kwele Africa sebehlala besesaba ngoba besithi akunakuhlaliseka. So yikubuyisela iAfrica emuva. Bengisise khonapha ekuqathaniseni le ndaba yeZimbabwe. Abaningi bathi okwamanje vele sibuswa libutho, sebeze bathi ngesilungu singaphansi kwe-militant junta lihlangane lo mongameli u-Idi Mnangagwa. Okwenzakala ngesikhathi sikaMuyi uMgabe ikuthi mbona ngani wasuka wakhohlwa yena uMuyi uMgabe ukuthi amandla eZimbabwe asemabuthweni uMgabe nawo kwakhe ukuze athatha amandla wathathile indaba ningi sithole. Kwakumele ukuthi amabutho atshelwe khonoko ukuthi kuyavumakala khonoko. Ukuthi kwenzakale kuncane ngoba ngithi udeputy umsekeli kamongameli nguye obekhokhele ibutho. So ngaphandle kuyikuthi sebexabene bona bobabili. Likwenze futhi ukuthi hayi wena la usuyenza into eyenziwa uMgabe into efana naleyo sesikukhupha emandleni sesifaka lo.
Kungani ukuhluthunwa kombuso kuvame kumazwe asenzekeni e-Afrika kule ningizimu yawo?
Sokuye kwaba lokukhuluma ukuthi i-SADC for example sokuyiklabhu yabantu abavikelanayo. So ngibona ngani umuntu ugcine sesaba ukuthi kanti lapha ngaqalisa ikhulu izosupportwa njani. EZimbabwe umbono wami ukuthi bayithengisa kuhle kwabanye. Plus ilizwe leZimbabwe laselihluphile kakhulu. Bakhona bayithengise phela ukuthi hayi indaba le isihlupha njalo thina siyenzanga ikhula. UMgabe uzirizayinele yedwa nebevikelana ngoba lo munye kwazi ukuthi ngingasukelwa nomunye la msasa mhlawumbe kube sebesukela mina. Of course ungabheka eSouth Africa mboni ngani kusese lokuvuleka kancane ukuthi abantu bakhulume into abayifunayo. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kulaloko kuthiwa yi-white monopoly capital ebusa ngemali bagcina futhi labo sebethengiwe abantu bathunwa.
Lo ngumnumzana Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimeleyo obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imizamo yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga afana leMelika leBrithani ikhanya isesengozini yokutshabalala kulandela ukhetho oluqhutshwe ngeviki edluleyo olusolwa ngitsho labomanyano weSADC kanye loweAfrican Union. Uhulumende weMelika yena wethule umbiko izolo esithi usekhulumisana lamazwe akhelane leZimbabwe ngalolu daba lokuthi kuyiwa phambili njani. IMelika ilezi jeziso eyazethesa amalunga eZANU-PF phezu kokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe efundisa ikolishini leVets kwele South Africa uDr. Jethro Mpofu yena othi sokungenzeka ukuthi amanye amazwe aseAfrika lawo aqume ubudlelwano bawo leZimbabwe.
Sesingaqala-ke lapha ngalo lona leli bandla elibusayo eliyilo elikhokhele iZimbabwe kufika ekhethweni njalo eliyilo elithi lona linqobile okhethweni. Lona leli bandla-ke lomkhokheli walo u-Emmerson Mnangagwa alisoze ngabona liphinde likuthole ukuthembakala emhlabeni, lokho esingathi i-credibility le-legitimacy. Ngoba ngokokuqala ukuthi o-SADC labo-AU ikakhulu bathi ukhetho walihambanga kuhle, ukhetho belulobumenemene lobungudengudo. Ngakho balahla ithuba eliningi kakhulu ukuthi balungise indaba yabo lomhlaba, indaba yabo le-Afrika. Lona-ke ilizwe leZimbabwe lapho selikhona seliyilizwe leliyani elingamazwe lawana ahlumezekile emphakathini emhlabeni. Okungamazwe okumele umhlaba uhlangane wafise ukuthi aphume lapha angene khona.
Ngezinye indlela sithi iZimbabwe izaqhubeka ingadlelani kuhle lamanye amazwe, azaqhubeka eyifuqela katshana nje ikakhulu amazwe angentshonalanga.
Ngempela sesizabona lamanye awase-Afrika lawo egeza izandla esimeceleni ngenxa yokuthi abakwenzileyo kuyenyanyeka, futhi-ke kungenamuntu othemba ukuthi bangakwenza ngaleso sikhathi. Bazokuba licaca sibili emhlabeni elingafunwa ngumuntu, omunye umuntu ongafuna ukuthi abonakale lalo ngoba lilicaca.
Kodwa yiwaphi lawo mazwe ase-Afrika, Dokotela Mpofu, obona efuqela iZimbabwe katshana ngoba Sibona amanye afana labo South Africa ubabura maphosa osethumele amazwi senzela umongameli Mnangagwa amhlophe sibona eNamibia oTanzania iwapi owabona efuqela eZimbabwe kachana amazwi aseAfrica
ngawona lawo asebhalincwadi emkhuquzela emjabulela ubuhlobo abusoze bufane bengabe besenzo okwabo kwediplomacy nje lokudlelwana kodwa ubuhlobo economically and political abusoze buphinde bufane ngoba alikho ilizwe lomhlaba elingasebenza lelizwe elenza njengalokho esikubone kusenzakala ukuphikisa intando yabantu egcekeni emini ilanga libalele akuvumakalanga
OMelika oBhilithane labo European Union siyabona bebezama labo ngazo zonke indlela ukuthi bavuselele ubudlelwano leZimbabwe bese belethe lezinye inhlelo obesokudala bazicina kodwa njengoba sokunje singabona bezichitha lezo nhlelo yini kumbe sizabona beqhubeka ngazo kodwa bengadlelani ngokugcweleyo leZimbabwe
eziningi zakhona zingachitheka zezi ezingachithekanga azisoze zihambe ngendlela akade zizahamba ngayo ngoba wonke umuntu sesebenza laleli lizwe lalo hulumende ngokuthikaza langamahloni asoze kufane kabo
lo ngu-Dr. Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazo efundisa njalo ezombusazo eQualitin Levis sikwele South Africa obexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngomcimbi wokuthakazelela imisebenzi yenkosi uMzilikazi kaMachobana sixoxa lomnumzana Phithizela Ngcobo omunye wabaqoqa umcimbi lo khona pha kweMelika
umhlangano sizaba lawo lonyaka lapho eMelika ngokuthakazelela inkosi yamaNdebele inkosi uMzilikazi abembali bathi inkosi uMzilikazi yakhothama ngayena le inyanga ekaSeptember uMpandula so ngakho ke lathi sihlanganela abanengi abantu beMandebeleni abasendaweni ezichiyetsheneyo ukuthi sikhumbule inkosi yona eyasungula isizwe sikaMthwakazi lonyaka sabe sisendaweni okuthiwa yiOklahoma lapha eMelika lapho sizabe sihlanganele khona sijabula labanye kumnyaka ophelelo 2022 besise Maryland duze lesigodlo seMelika iWashington DC so yonke iminyaka nalesi sihlanganela sikubiza nje sithi ngesilungu King Mzilika celebration ukuze nje sibe labaningi abangazwisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo kanti ngesiNdebele sithi sijabulela inkosi yethu uMzilikazi umsunguli wesizwe lokho sikhangelela ukwenza iminyaka yonke ngayena le inyanga kaMpandula njalo siyabona ukuthi asithi sodwa lapha eMelika esikwenzayo bakhona futhi abanye abakwenzayo endaweni ezitshiyeneyo le mazweni atshiyeneyo
kuqakatheke kanganani baba Ngcobo ukuthi lenze umhlangano nje
kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhumbule inkosi umsunguli wesizwe samaNdebele uma betho abemba ezembali bathi isizwe esingelampande asenelisi ukuma impande yokamthwakazi impande yamaNdebele isungulwe inkosi uMzilikazi siyabona njalo ukuthi sesihlala emazweni akhatshakhatshana sikude lekhaya abantwana bethu esibazalayo lesibakhulisayo lapha kweMelika abazi lapha baphuma khona ngokuthakazelela inkosi yethu le siyafundisa abantwana amasiko sifundisa abantwana impilo yesiNdebeleni ukuthi ibinjani uyathola nje kudlalwa amalipho kulijwana thole njalo kwethiwa inganekwana into esingasazenzi malanga wonke lapha esesihlala khona kodwa sifuna ukuthi abantu bethu bekhule besazi ukuthi hayi izolo abazali bethu labo khokho labo khulu bethu bebethi bengantambama uma sebeqedile ukwenza imisebenzi ade beyenza bayahlala ke kudlale imidlalo kulijwane kudliwana ingqondo ukhaliphisa umuntu yikho ke uqhatheke ukuthi sigcine lelo siko lalapha emazweni esesikiwe
indaba abantu befisa ukuthi badakazelele imisebenzi kaMzilikazi inkosi yamaNdebele
ngoba kunengi esikufundayo kunkosi le uMzilikazi watshengisa isibindi njalo wayeliqhawe uthe lobe sesukile kwaZulu esesiya lapho acine sekhona namhlanje kweZimbabwe wabambanisa izizwe ezichiyechiyeneyo waphuma lesizwe sikamthwakazi. AmaNdebele wona ngokwawo kasumhlobo owodwa. Simhlobo echiyechiyeneyo eyahlangahlanganiswayo yaxutshaxutshaniswa yile inkosi uMzilikazi yasiphuma ke isi kwasekuphuma ke isizwe samaNdebele. Babeke behlabele kudala bethi kudala kwakunganje kwakubusa umambo loMzilikazi. UMzilikazi yena wayelinguni, kodwa elinguni enjalo wavumela eminye futhi njalo imhlobo engasimanguni ukuthi ihlanganele ibumbe isizwe samaNdebele. Yebo siyazi iqiniso ukuthi kwesinye isikhathi lokhu kwakusenzakala ngamandla, abantu babethunjwa behlanganiswe befuna bengafuni, kodwa esikubonayo ukuthi inkosi leyo Mzilikazi yayifuna ukwakha ikhulise isizwe. Ngezembali bake bethi abanye abantu babethi bengathumba abanye babe batshabe chachambise bebulala abantu bebulale konke, kodwa uMzilikazi kakwenzanga lokho. Wavumela ukuthi abantu bonke bengene bebe ngaphansi kwesiko lesiNdebele, bebe ngaphansi kophiko lesiNdebele. Yikho namhlanje kulabantu abatshiyeneyo abadabuka endaweni ezitshiyeneyo bonke abazibiza bethi ngamaNdebele ngenxa yokwenza kuhle kwenkosi uMzilikazi. Yikho kuqakathekile ukuthi sijabulele inkosi yethu, siyithokozelele ngokwakha isizwe sidlondlomale.
Yes, ungaphosela ukugcina babangcobo.
Ngifuna ukunxusa wonke owenelisayo ukubuya eAtmore eOklahoma ukuthi aze sihlangane sibe baningi sifanele chebe sibuye sonke sizojabulela inkosi yethu. Siyanxusa bonke abantu abenelisayo ukubuya, abalemvunulo yesintu bavunule kuphele, abazi ukupheka ukudla kwesintu kuphekwe kube mnandi, abakwazi ukugida amagabaze abuye njalo agabaze, imbongi zibuye zibonge kuthi wonke umuntu atshengisele ubugabazi bakhe. Siyalinxusa ke eOklahoma ukuthi lize ngompandula langa lokuqala kusiya lokwelesibili. Impela viki yonke siyabe sikhona isizwe sikamthwakazi lapha kwele Melika, labanye abavela ngaphandle babekhona. Singaqhize qhakala sincokola sitshengisa ubuqhawe lobuzwe bethu.
Lo umnumzana Phithizela Ngcobo, omunye wabaqoqa umcimbi wokunanza imisebenzi yenkosi uMzilikazi, ubexoxa le-Studio 7 ese-Upper Marlboro eMaryland khonapha eMelika. Elo Kips Dube we-Studio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ezaya ekhaya ukuyavota ngobuningi. Sihlaziya ukuthi ibandla eliphikisa le-CCC liyakhonona ukuthi ukhetho kumele lwenziwe kutsha ngoba lweviki edluleyo lube lokuqelibezela. Singakahlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho wokwenqabela ukuthunjwa kwabantu kwele Zimbabwe. Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi wenziwe ukhetho olutsha. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngisithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.